Vachitaura pamusangano weZimbabwe International Business Conference muBulawayo nhasi, vachiwenga vati hurumende inoziva kuti kune vamwe vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vari kuita zveumenemene kana utsotsi, vachiburisa mari yekunze munyika vachiendesa kune dzimwe nyika. Vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana siyana, matambudziko aya anogona kupera kana vanhu vakaita maonera pamwe, vachitiwo hurumende ichatora matanho akasimba avasina kutaura kune vanhu vari kuburisa ari kunze zvisiri pamutemo. Vachiwenga vashorawo vemabhizimisi vachiti vari kukwidza mitengo yezvinhu pasina zvikonzero zvinonzwisisika, vakati havaone paine chikonzero chekuita izvi sezvo hurumende yakatora matanho ekuti vawane mari yekunze nekuunza mutemo unoita kuti mabhanga atengese mari iyi pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika ichokwadi, vachiti kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo vari kuita unhubu hwekuburisa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo.
Tiri kuona manje kuti tine macompanies vari kuita sekuti vari kushanda muno muZimbabwe asi vachishandira varidzi vemakambani ari kunze, kana kuti vari vanhu vemuno muZimbabwe asi vachida kuunganidza upfumi hwavo huri upfumi hwekunze. So vanhu ivavo zvavanoita, whatever they collect muZimbabwe vanozviconverta into foreign currency voposta kunze kwenyika, nokuti kunze kwenyika hakuzotariswi mari yedu isu, kune kwakutarswa maus dollars. Saka izvozvo ndo zviri kuuraya ikonomi. Zvoda kunatsotariswa izvozvo vana muzvina bhizinesi vari kuita mabasa iwayo okushava muno vachinodyira mari yavo kunze kwenyika, zvionekwe kuti vaone kurangwa.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachibvumirana nezvataurwa navachiwenga vemaindustry nemabhizimisi, vari kuramba vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana ari kuita kuti vazopedzisira vakwidza mitengo.
Issue ye profiteering, issue utonetso yemabhizimisi, nekuti chiri kuitika ndechekuti sezvataurwa paya kuti foreign currency iri kuita ichikwira, and ndozviri kudhurira makambani kuti varambe vachikwanisa kupa maproducts vatingati on the market. Ndo dambudziko ratinaro. Saka ndo nyaya yatinoda kuti tizogara pasi nehurumende kuti tione kuti foreign currency ingawanikwe sei kuti makambani edu aya akwanise kuoperate.
Pazvimwe zvezvataurwa navachiwenga zvekuti kushaikwa kwemari yekunze munyika kunokonzerwawo nekuda kwekuti vanhu vemuZimbabwe vanonyanya kuda kutenga zvinhu zvekunze, Commissioner General weZimbabwe Revenue Authority Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti bazi ravo hapana zvaringaita kumisa vanhu kuti vatenge zvinhu zvekunze. Vati Zimbra inoshandisa mitemo iripo kuona kuti vanhu vaunza zvinhu munyika zviri pamutemo here kana kuti kwete.
Isusu tinotambira vanhu vauya maimporters vasvika paborder, kana vauya nezvinhu zvinofanira kubhadharwa forex tinobhadharisa forex, kana vauya nezvinhu zvinobhadharwa in RTGS tinobhadharisa in RTGS, kana vaine zvinhu zvisingabvumirwe kupinda nekuti zvakalistwa neindustry hatizvibvumire tinozvibata. Hatipo kumisa zvinhu kana kuti vanhu vasaimport, nokuti ndokunobva revenue yedu. Zvizhinji zvinogadziriswa nemutemo, isu hatisisu tinogadziriswa.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube avo vataurawo pamusangano uyu vatsinhira kushushikana kwavachiwenga pakuvepo kwemusika mutema wemari yekunze. Profesa Ncube vati kubvira vamunangagwa pavakapinda pachigaro, hurumende iri kukwanisa kushandisa mari zvine mwero isingazokwereti kumabhangi, vachiti nekudaro zvinhu munyika zvinofanirwa kuve zvave kugadzikana mune zveupfumi. Profesa Ncube vatiwo chimwe chinhu chakakosha pakuvandudza upfumi hwenyika kutevedzera gwara remitemo yenyika, vakati hurumende iri mushishi kugadzirisa mitemo yakasiyana siyana kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika, izvo vati zvinobatsirawo kuvandudza upfumi hwenyika. Asi mudzidzisi wezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vaAlbert Mukochekanwa vaudza Studio 7 kuti dambudziko guru rinoita kuti nyika isabudirira inyaya yekuti zvirongwa zvakawanda zvinogumira pakutaura chete.
Paiva nenyaya ine dzemaroadblocks akawandisa, asi pakangochinjwa utongi kwakutongwa navamunangagwa vakangotaura kahwani chete kuti maroadblock gabve, ende akabvabva. Izvozvo zvokuti vanongotaura kuti chakati ngachiregeke zvobva zvaitwa, ndo yatoti political will. Saka muzvizhinji umu iri kurakidza kuti haisati yapo, nokuti zvakafanana neizvi zvinonzi corruption. Aimushuwa vakuru vakangotaura tinoona zvinhu zvichimhanyamhanya. Pane vamwe vatava zvokuti kana weida kutanga kambani unoneta ugofamba kukwira nekudzika. Asi kana paine political will vakangoti no ngazviitwe panzvimbo 1 zvotora kana mazuva maviri matatu zvinoitika. Asi kana vasati vataura vakuru tinoramba tichingoti toita zvakati pasina chinobudirira.
Musangano weZimbabwe International Business Conference unoitwa kumcheto kwegungano reZITF gore regarega uye musangano uyu wakatanga kuitwa muna 2006. ZITF yegore rino iri kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weUganda vayoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.